Vachitaura pamusangano wemazuva maviri wekusimbaradza mabhizimusi evechidiki vakambowana mikana yekubatsirwa nemuzinda weAmerica muHarare kubudikidza nezvirongwa zvakafanana necheMandela Washington Fellowship, vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kumuzinda uyu vaLarry Socha vakurudzira kuti vechidiki vasatya kuita vana muzvina bhizimusi.
My advice is simply don't be afraid.
Kurudziro yangu ndeyekuti musatye. Mukudzidzisa kwatinoita vanhu muzvirongwa zvedu, tinogara tichiti usade kuzvienzanisa nevamwe, asi ita zvako nemutoo waunogona. Nemawandiro akaita pasi rese, haungashayi vanhu vanoziva nezvebhizimusi rako. Zvekare, musaite umbimbi ndoga musingadi kupanana mazano, nekuti hapana chitsva pasi pano.
Sachigaro weZimbabwe Exchange Alumni Association vaBen Ncube vati vechidiki vemuZimbabwe vari kuwaniswa ruzivo rwekuzvisimudzira uye kusimudzirawo nyika yavo.
Taungana nhasi kuti tikwanise kubatanidza musoro tichionesana kuti chii chatingaite kuramba tichikudza Zimbabwe tichigadzisa maprograms anobatsira vechidiki. Vamunoona vakazara panapa vane mabhizinesi avanawo, vane maorganizations akasiyana-siyana anobatsira madifferent sectors kubva kuzvinhu zvehealth, utano. Saka ndingangoti muchidimbu ndozvizhinji zvatinazvo zvatiri kuti tibatsire Zimbabwe.
Muzvare Teresa Nyava, avo vakabatsirwa zvikuru kuvamba nekusimudzira bhizimusi ravo rekutengesa zvinoshandiswa nemadzimai munguva dzavo dzekutevera zvinowachika kana kuti reusable sanitary pads, vati ruzivo rwavakawana rwakavabatsira mubhizimusi ravo.
Nyaya yakanyanya kuita kuti tiite nezvemasanitary pads kuafripads inyaya yesustainability inova zvekare inosapotwa neAmerican Embassy. Zviri nani kuti ndigorasa mapedzi 6 panopera gore, pane kuti mwedzi wega wega pagore ndichingorasa kana paketi yemapedzi 10. Saka ndivo zvakanyanya kuita kuti tive tiri munyaya dzekugadzira masanitary pads anoramba achishandisiwa.
Wechidiki akawanawo mukana wekupinda muzvirongwa zvedzidziso izvi muzvare Ruvarashe Midzi, vati zvakakosha kuti vamwe vakaita saivo vapindewo mazviri.
Program iri pano nhasi inobatsira zvikuru kune vechidiki kuti vazive magwaro ekuteera kana vachitsvaga mari dzekufanda mabhizinesi avo. Angava ari climate, angava ari education, angava angori akasiyana-siyana, just kuva empower. So this program has been very useful, especially kwandiri.
Wechidiki akakwanisa kuenda kuAmerica mwedzi mina yadarika pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ansi Ndondo anoti vechidiki kana vawana ruzivo kubva kuzvirongwa zvakadai, vane musenzekete wekubatana kuti vazadzise zvishuviro zvavo.
Maprograma aya siyataunga ndirapano iyi akakosha nekuti anotibatsira kuti tisanganewo nevechidiki vakasiyana-siyana vari kuita zvakawanda, tichidzidza, tichichinjanawo ruzivo maererano nezvatikuita munharaunda dzatinorarama. Uyezve zvinotibatsira kuti tikwanise kushanda tizewo mune zvakawanda zvatichiita munharaunda dzedu, uyezve kuti titsvagewo zvikwanisiro zvatinenge tichishandisa. Zvikuru ndinokurudzira vechidiki kuti vakwanise kuapply maprograma akadai
America inopa zvirongwa zvakaita SEVI Academy for Women Entrepreneurs, African Women Entrepreneurship Program, Professional Fellows Program neCheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders senzira yekusimudzira vechidiki nevanhukadzi vari munyika dzichiri kusimukira dzakafanana neZimbabwe. Musangano wemazuva maviri uyu uri kuitwa pasi pedingindira rinokurudzira kubatana kwevechidiki kuti vashandure chimiro chenharaunda dzavanobva. Nakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.